inini maonera angu ndekuti ndo danho riri pachokwadi, ndo danho riri pakuda kuona sarudzo yatinoita, isarudzo ine yatinoti pachirungu legitimacy, kana kuti isarudzo ichazotambirwawo nemazimbabweans nepasi rose, kuti iyi isarudzo yevana vezimbabwe vasarudza utungamiri hwatinoda. Chokwadi chiripo ndechekuti hatifaniri kuita zvinhu zvekumhanya. Handizivi kuti tiroda kuita kuti vana vamugabe vamhanye kutobva tati 29 June atinge taita election ngechei. Tichangobva kunyora bumbiro remutemo idza, bumbiro remutemo iri hatisati tatomboriisa kuti tione kuti mitemo yacho yaakuchinja ndeipi, ichaafekta maelections ndeipi. But ava vakuda kutomhanya kunotaura zvese kuti musi wakati ndo panoita election. Ende izvozvo kutyora chibvumirano chemubatanidzwa cheGTA, because GTA iri kiriye kuti panodecidwa makey decisions akafanana nekuti election inoitwa rini, panofanira kunge pane kuwirirana pakati paprime minister nebato ravo, navamugabewo nebato ravo, vawilsman nuve nebato ravo. But taakuona kuti vamugabe vaakumhanya kunoti no, toda kuita ma election musi wakati. Handisi kuona kuti tati kumhanyira ipapo chii.
Vamazivisi, hatipewo pfungwa dzenyu.
Tese musangano wezano kwefutogara tichishamisika hedishuwa nezvinoitwa navatsvangirai. Vanenge vachida kukonesa kuti pazvinhu zvese ndishe here vezimbabwe vatsvangirai. Vatsvangirai vanofanira kuunderstanda kuti munyika mezimbabwe mune mitemo irimo, ende mitemo irimbo iri pachena kana ichitaura nezvemunyaya dzemaelections. Tina president umwe chete munyika yezimbabwe, hatina mapurezidendi mairi. Vatsvangirai vanofanira kuziva kuti ndiprime minister. Purezidendi anosungirwa nebumbiro redu retina retiri kushandisa izvozvi constitution, kuti ndiye ane masimba ekudeclare kuti sarudzo dzichaitwa musi wakati. Izvi zviri kunzwa mugabe vari kumhanya vari kudii, aiwa manyepo. Mutemo kana uripo, mutemo unoda kuteedzerwa. Mutemo uripo right now uri kuti paramende iripo iko zvino iri kupera kurarama kwayo musi wa29 June. Ende isu tinoziva kuti mutemo unofanira kugadziriswa nekuteedzerwa. Ndo zvinotaurwa neMDC kuti iparty inomirira zvemutemo, rule of law, kuti zvese zvinhu zvichiitika. Zvinotishamisa kana vaakuchiti musateedzere mutemo kuti tiite zvido zvavo ivo. Vanhu vasina kugadzirira sarudzo, saka vanhu vari kutya vasina kugadzirira sarudzo. Asi tiri kuti mutemo kana uripoka, hatingamiriri vanhu vasina kukwanisa kuapira kuvana vezimbabwe kuti vavaudze kuti maprogramu zavo ndeapi, zvavakamira ndezvipi.
Vamangongera,
tinoshamisa jonga ndechekuti vanhu vezanu vanoda kutanga kutiudza nyaya yemutemo nhasi, kuti rule of law, parliament inopera pakati, constitution inoti zvakati. Mazira tinovaita isisu havasi vanhu vanoteedzera mutemo. Zvanga zvichiitika muhurumende yemubatanidzwa zvakawandisa zvaitika muhurumende iyo, hazvinei neGPA, hazvinei neconstitution. Vanga vachivaioleta GPA, vanga vachivaioleta constitution, but nhasi because vari kuda sarudzo inoitwa muna June, mavanoziva ivo kuti mune nhoroondo yekuti mazimbabweans vakangonzwa kuti June vanotomerera muviri nekutya, because June akava mwedzi wakaitwa mhirizhonga inotyisa. Vanhu vakadamburwa maoko, vamwe vakatyorwa makumbo, vamwe vakapisirwa simba nevanhu vezanu PFUA. Saka June kwavari vanotoiona riri dheti rinovanakidza chaizvo pakuda kuvhundutsira vana vezimbabwe. And yet constitution yavanoramba kuti hatikwanisi kuzoita beyond, hatikwanisi kuzoita is beyond, yezve kunyepa, because GPA yakagadzirwa nemaparties ivayaya. Hazvina basa kuti zvinonzwisa kusvika musi wakati, vanokwanisa kungoenderera mberi. Constitution ine matransitional clauses anoreva kuti even mamwe maofices atinawo nhasi, kana constitution isaitinge yazotanga, anenge asiko maofisi iwayo. Zvinhu zviri kutaurirana zvinhu zvanga zvabvira zvisingaotanwa, but nhasi vezanu vakuda kutanga kuti no, constitution inotiti zvakati, constitution yatishuma zvakati. Hakuna chinhu chinonzi kwanzi tina purezidendi umwe chete munyika kuno. Tiri muGPA ira, tiri muGNU ira, tiri muhurumende yemubatanidzwa. Naizvozvo madecisions anokosha ehurumende akafanana nekuti election inoitwa rini anofanira kuitwa paine consultation yemaparties, because haisi process yezanu chete. Vamugabe is a player in this game. Havangaite player woita referee kuti anoti nini ndinoti bhora rinotanga nguvai, richipera nguvai iyo vachitambawo mubhora iroro.
Vamazivisa, tichitarisa nyaya yemabi elections yasvitswawo zvakare kudare, pangaita here kuti aitwe sarudzo dziri kutarisirwa idzisari dzaitwa?
Aiwa, president vakarequesta ivo vakati no, nyaya dzekuti tiiti chidimbu chidimbu, nhasi taita mabi elections, next week taita sarudzo maharmonized elections, zvinhu zvisiri practical in the circumstances, pakuti zvinhu zvinokonzesa kuti mari yakawanda ibude.
Vamangongera, panyaya yemabi elections apa,
well, inini handioni takaipa pakuti mabi elections enzaya anga achibatanidzwa nesarudzo. But chandisingade ndechekuti vana vemuzimbabwe waite stambiri kupindwa muelections yatisina kugadzirira, kupindwa muelections yatinozopedzisira tava nedambudziko ratakaita muna 2008.
Vamazivisi, andopedza ndichiti hatizoona here zvakare vaakuendawo zvakare kumatare, wawilsman ncube, nenyaya imwe chete iyoyi?
Aiwa, koistora bidza munhu kuenda kumatare here isusu tinotokurudzira vanhu kuti ngavaexhauste malegal rights nemalegal avenues ese evanoda atirambidze munhu mati mambonzwa zvichinzi pane arambidzwa kuenda kuhigh court kwete ngavaende ikoko vasvika vachibondera because maprospects of success munyaya yavo ndeye mumhepo havahwini